Shiva, 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 Shambho, Mahadeva, Shambho. Shiva, 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 Shambho, Mahadeva, Shambho.
Shiva, 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 Shambho, Mahadeva, Shambho.
Mahadeva, Shambho, Mahadeva, Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho,
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.
Shiva, 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 Shambho, Mahadeva Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho.
Shiva, 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 Shambho, Mahadeva Shambho.
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.
Shiva, 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 Shambho, Mahadeva Shambho. Shiva, Shiva, Shambho, Mahadeva, Shambho.
Shiva, 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 Shambho, Mahadeva, Shambho.
Mahadeva, Shambho, Mahadeva, Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho.
Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.
Bam bam hara hara
Mahadeva,
Bam, bam.